A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 22nd, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the three-day conference of the Coordination Committee for the Development and Promotion of African Handicrafts, CODEPA, which kicked off in Bulawayo yesterday and has been attended by a number of women who are themselves involved in handicrafts. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And the Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. For women out there, as you know, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Olosine lobo mama lingakhohlwa. On the internet, you can also find us at www.voazimbabwe.com, lobago www.voashona.com, lobanjalo www.voandebele.com.
And don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, as we are now live streaming and you can join in the conversation right away. So please, if you haven't liked us yet, please go to our pages and press where it says like.
Tino vimba kuti vachataurawo kuti vasimudzirewo mapolicies ekuti mabasa emaoko emahandicrafts asimudzirwe.
Kuona kwangu kwandaita ndivo kuti uri kutibatsira pakuti tinowandudza mabasa edu maitira tanga tichiita uye tinopanana njere kana tiri pano. Saka isu tiri kutokumbira daita pihwo ruzivo rwakwana nehurumende kuti tiwane mari idzodzi tisimuke kubva patiri.
It is important to note that although the sector faces these challenges,
zvakakosha kunzwisisa kuti kunyange hazvo vanoita mabasa ezvigadzirwa zvemaoko vakatarisana nezvemingamupinyu zvakawanda, mabasa aya anokwanisa kubatsira kusimudzira upfumi hwenyika zvakanyanya.
Kuno zvinhu zvakaoma, tisu macross border acho izvozvi tinonzwa nekutenga tichinotengesa mari dzacho hakuna. Zvinhu zvakaoma izvozvi, tikuzama kuti tibatsiranewo nana baba uko neukoko, asi zvinhu zvacho hapana kana chiri kubuda kana tirikutoshaya rimwe zano chairo chairo kuti tiite kuti tirarame. Iyezvi bhondi racho rakapinda iro riri ratotidzosera kumashure zvekuti apa harisi kuwanikwa. Tiri tikaenda kumabhengi kwacho kana kunotsvaka zvimasendiwo kana kuti utengerwewo, unowana zvimakoini zvima25 cents. Ndozvatiri kurarama nazvo apa, nzara apa, zvinhu zvese zviri down. Tatoona moto izvozvi kuno, saka tiri kubhindura dai zvanga zvabvira shuwa tagona kubatsirika naMwari. Hameno tingawana nzira dzipi dzokubatsirwa nadzo. Tatambura, tatambura, vane veZimbabwe tatambura nehurumende iripo.
Kamalami Judith Ncube. Mina ngisebenzela iCity of Bulawayo under Bulawayo Home Industries. Lami ngingomunye onxusiweyo ngaphansi kwehlelo lwama-SMEs. Imizamo yokuhlanganyela kuyikuthi kudingakala ukuthi kuqiniswe imisebenzi yezandla, sibe able to recognize imisebenzi yezandla njenge-industry epheleleyo. Sifunde njalo siqakathekise ukusebenzelana ndawonye ukuze sikwanise ukuthuthukisa i-industry yethu. Lokuthi thina sodwa kuhle sibumbe i-association ezaba lendlela zokube i-coordinator ama-activities ethu ukuze senelise ukuthengisa mhlawumbe phakathi kwelizwe, regional or international. Yiyo inhloso ekhona. Siqakathekisa njalo sizigqaja kangaka ngamasiko ethu traditional ways of doing things. Iculture yetu ibi kuphethe njani namhla sifuna ukuthi sikukhangele njani okwe handwork yonke nje ukuze abantu bephile kungabi into nje yokugwejisa. Sihlanganiswe inhlanganiso yeCODEPA iyo esihlanganisileyo ukuze senelise ukubandawonye. Zinhlanganiso inhlanganiso ebunjwe ngamazwe athiyeneyo, iSouthern Africa included. The theme of the conference, the national, sub-regional and the continental policies of development and promotion of handcrafts in CODEPA, member states, 2010 to 2015, appraisal and perspectives. We are saying today it is the time for us as Africans to stand up and be counted. The talents, the gifts, the skills we have, let us expose them. All what is being done by the Africans in terms of our handcrafts, they are unique. So unique in the sense that we can be able to make it. We can be able to market our products internationally. We therefore need to come together as Africans, share our experiences, look into the challenges jointly as Africans so that we are able to do it. We have got close to 26 countries. You have got people as far as Egypt. We have got people from South Africa, Zambia, Congo, Brazzaville, you name them. Close to 26 countries are represented. Yes, let me say yes. There are some crafters with unique products. I have seen them sitting down with people from outside Zimbabwe doing some businesses, and there are some people from outside Zimbabwe who are actually willing to engage some Zimbabweans to go and train some people from different countries. To me, that's a business, though we need to look into it on how best we can handle it.
We heard there from some of the participants, women who are actually at the CODEPA conference in Bulawayo. As you know, tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the three-day conference on the Coordination Committee for the Development and Promotion of African Handicrafts, called CODEPA, which kicked off in Bulawayo yesterday, PJ.
And at the same time, Marv, it's actually, it's not only a conference, but it's also an expo where these women are actually showcasing their handcrafts. The conference, the ninth of its kind, brings together the top government officials, including ministers from all over the continent, as well as technocrats and craftspeople, to discuss the development and promotion of handcrafts. Some delegates, including local crafts, people say such a meeting is beneficial as it helps to enhance their craft by highlighting its importance to the economy as well as marketing their products. What are your views on the issue? Lamhlanje kuhlelo lwethu siyalemukela ngentambama yalamhlanje kungolesine kunjenje kuhlelo lwethu asihluzeni bomama. Lizweke lapho ekusunguleni kohlelo lethu omama abethi abayehlukeneyo ababukisa abakulungisayo ngezandla, abakumsebenzi yezandla, abakumabhizimusi amancane laphakathi laphakathi. Basemhlanganweni sikhuluma kanje ngakobulawayo, umhlangano oqoqwe inhlanganiso ebizwa ngokuthi the Coordination Committee for the Development and Promotion of African Handicraft, CODEPA, uqalise izolo uyaphela kusasa. Kodwa ke ngasikhathi sinye kulomhlangano nalo wona ke ubuvela uqoqwe ungowabamphathi ntambo ababona ngezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi lapho ke iZimbabwe emelwe khona ngunkosikazi Stembiso Nyoni. Sibeke samnxusa ke kulolu hlelo lamhlanje silethemba lokuthi sizamthola achasichasisele kabanzi ngalomhlangano. Uthena uphathekile emhlanganweni nalo kodwa ke ubethe simthinte ngocingo ngezikhathi zabo 8 lokho sizama ukuthi simthinte ecingweni kungasenani ke ngasikhathi sinye kulomhlangano nalo wabaphathi ntambo kulombukiso njalo wabesifazane bona labo abalungisa izinto abalungisa impahla yabo ngezandla okungaba yikweluka amadoyili okungaba yikubaza okungaba yikudweba imifanekiso okungaba yikulukeluka amabhasikiti lokunye ingcebethu lokunye okunjalo njalo bazama ke lapha kuphana amacebo ukuthi bathole imkambo libe libhizimusi elikhulu ngempela elizalethela abesifazana laba insuzo ngoba abanye babo kuthiwa balungisa izinto ezinhle okwamagama ukuthi vele kulomunye umphathi ntambo wase South Africa ocine ethenga umfanekiso i-art craft wathi yena uzo angaphindela ekhaya uzothanda ukuthenga okuningi kabanzi yikho ke esikhuluma ngakho lamhlanje ukuzithuthukisa kwabesifazane kwezamabhizimusi ekubhizimusi yona le kade vele ithola ibonakala ngathi wavele ibhizimusi encane kodwa ke ilakho ukuthi ikhule ngoba amadoyili wona lawo akhe izindlu eziningi eZimbabwe mavelasi uyakwazi lawo
hayi wayiroida mapiche nasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa mabasa ari kubatwa nemadzimai emaoko panguvapo pane musangano mukuru kubulawayo uri kukokerwa iwo nesangano Coordination Committee for the Development and Promotion of African Handicrafts Kodepa. Chiri kunyanyo dadisa apa piche ndeshe kuti madzimai ndiwo akawanda kumusangano uyu. Uye zvevari kuratidza ivo zviratidzwa zvavo zvavari kuveza, zvavari kukrosha sekutaura kwawaita. Vamwe vari kutogadzira ndaona vamwe vanga vari kuti vari kugadzira mamedzi here kubva kune donje rinobva muwai handizive zvimwe zvakadaro daro izvozvo. Uye zveenda ita rombo rakanaka piche kuti ndakwanisa kutaura ini na gurukota rezve ma small and medium enterprises amai Stembiso Nyoni vativo ndo vari kukokera musangano iwoyo uyezve izvo zvipangwa ino vari kudya asi vachaedza kudaira nhare dzedu saka tichamboedza kuramba tichitaura navo kuti tinzwe kuti musangano wakadai wakakosha senyanya kumadzimai nekuti ndo vatinoona vachipunyaira vachiita zvekuruka vachiita zvekusona zvimwe zvekubika kuitira kuti vakwanise ivo kuwanikwa vachiriritira mhuri vakabatana PJ navana baba saka ndo zvatiri kukurukura nazvo nhasi kuti ndaapi mamwe mabasa ari kubatwa nemadzimai tinoziva kuti zvinhu zvakaoma munyika asi madzimai aya vamwe vari kuti ora kuti vakwanisa ivo kuwana aya atingati maorder nekuti pamusangano uyu pane vamiriri vanobva kunyika dzakasiyana siyana muAfrica uyezve tiri kutonzwa kuti vamwe kuSouth Africa nedzimwe nyika dzekuWest Africa vawanikwa vachitenga zvingave zviwedzwa zvingave zviri zvii zvanga zviri kuitwa pamusangano iwoyu nyanya nemadzimai asi uri kusanganisira madzimai nevarume asi nhasi tati timbotarisa timbopowa mukana kune madzimai vari kumusangano uyu kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei ivo vangashingisawo vamwe sei nekuti vazhinji mbonzwa vamwe amai vataura nesu vatumira message yavo pa WhatsApp vachitaura ivo zviri kuitika kunharaunda yavo kuti vanoita ivo zviri kutengesa asi mazuvano zvinhu hazvisi kuendeka uyezve nyaya yemari iri kuti netsei kuti kana vachinge vatengesa zvinhu kuti vazowana mari yemubhadharo wezvinhu zvavanenge vatenga iri kuti netsei saka ndozvatiri kukurukura ipo pano tinochingamidza vese vari palive feed yedu apo tiri kuedza kuti tibate panhare vanyarikani vedu timbonzwa kwavari kuti kwakamira sei kubulawayo uko kuri kuitwa ikoko Kodepa iyi kuti Kodepa iyi ingabatsire sei nyika nyanya madzimai. Nuti atiri kunzwa zvekuti pane homwe yemari inoshandiswa mune mamwe mabasa iwaya nyanya mabasa emaoko ndozvimwe zvanga zviri kudzidziswa kumusangano uyu. Saka ndozvimwe zvatiri kuda kuzeya ipo pano kuti zvii zviri kuitwa nehurumende uyezve nekuoma kwakaita zvinhu. Vanhu vangaite sei kuti vawanikwewo vachiita mabasa anozounza cheruviri kumhuri dzavo. PJ handizive kana kuti tine munyarikano watati tanzwa asi pari zvino. Ndiani watinai?
Kulo Rosemary. Siyakwamukela kuhlelo. Hello. Yeah, kunjani mam?
Yes, maswera sei.
Ah, taswera ini maswera.
Ukona linjani mam? Ndakataura shona.
Oh, zvese.
Makadi.
Since I've been here for basically years, I've been kukuluma.
Hai, kulumi.
Aiwa, makadi yenyu.
Ndiri pangu makadi wa skana riri sei basu.
Aiwa, riri nani. Ndimi kava muri ikoko kukodrepa. Chimboti pai kuti kwa kwakamira sei. Madzimai anga dzidzei pane zvamuri kuona ikoko.
Ndinoda kuudza kuti madzimai mukanzwa chinhu musatyire kure kusvika panzvimbo. Izvozvi ini ndasangana nemadzimai vokumbare vachiva musonero wandinoita. Asi ndiko kunonzi kumusha kwekusonwa mbatya kumari kuGhana kuBurkina Faso. Asi vachiva musonero unoitwa neni mwana weZimbabwe vakati totoda kutoti tisanganisewo madizaini edu naako tigona kuti tovhurawo botiki muSouth Africa. Ambasada wacho wemari chaiyo ndichataura zvinhu izvi achinyanya kufarira mbatya dzangu achiti maitiro andinoita nemaitiro anoita vamwe vanhu vanongoita zvezvongoti ndasiya ndaita tinoti kwedu kwamuriwa masiya ndaita ini ndinomeka sure kuti ndaita chinhu ndichipedzisa ndagutsikana saka vafara nemaitiro iwayo. Saka ndinoda kuti kune mamwe madzimai chipi chamunoita kungava kugadzira kana muchairo chaiwo nasa ugadzira ionotonakawo zvokuti iwe unouchiva kuita kuti ugochiwawo nemumwe munhu.
Imi ndiri kunzwa kuti mati munobva kwamurewa asi apa muri kusiona muri kupi uyezve matimi pane vamwe
vekumari kuHarare.
Saka
ndinosona ndiri kuHarare muna Robert Mugabe.
Chimboti tsanangurai kuti zvamasangana nazvo ikoko matimi maona vamwe vekumali manga muri kusiona zvii?
Ndinosona anonzi maAfrican attire ndakatya dzemazvakajaira kudziti dzemazambia but anonzi maAfrican attire. Saka ndandine maskets madrezi majeans shirt aya anosanga ndakaaita Zambia nejini. Saka izvozvo ndino zvavachiva zvokuti ende ndabva ndaziva ndabva ndaona kuti kuita chinhu nemwoyo wese ende uchida unotosangana nevamwe vanhu vanodi vanozvifarira.
Saka imi vamwe vari kuchema chema vari kuti vachitivo munyika pari zvino zvino hazvina kumira mushe pane dambudziko remari. Vamwe vabva vatoti vaakupinda magumbezi vovhara musoro vachifunga kuti voita sei asi imi muri kutaura zvakasiyana. Shingisaiwo vamwe madzimai vakateerera pari zvino.
Ndinoaudza madzimai kuti hakuna munhu anonzi asina chipo panyika pano. Oziva chipo chako kuti ndechei wachiziva chichikwenenzvera. Wachikwenenzvera usatya kana kuomera kuti kubuditsa mari kuti urukadzi enda pakati svika pakati unotengesa zvinhu zvakafanana nana trade fair nana anasanganai even muzvikoro chaivo munonzi mafamily day enda zvika kuti unoita nezvei vanhu unoona vachiuya kwauri vachitenga. Izvozvi ndikakudzai kuti ndakandoti ndoenda here kana kuti kwete. Ndikati ndakuda kumubatswa nemweya uyeuno bata madzimai mazhinji ekutyira kure. Madzimai tine dambudziko rekungozeza nekungozvityira kure kuti ndingasvikawo pakadaro. For example panapa pane 22 countries on the ground dzauya mumwe anenge akutya. Most people that are there vanotaura French but tiringotaurawo chirungu ichocho tichikeke tichinzwanana kusvika tatosunga zvinhu izvo zvatasunga kuti aiwa tofanira kuzosangana tichiita izvi nezvizvi nezvizvi nezvizvi. Madzimai ngaasatyira kure ngaasvike panzvimbo panenge panzi ngapasvike pane mukana wemadzimai.
Saka imimi makanzwa kupi nezvemusangano uyu?
Musangano uyu ndakaronzwa ndichitoendawo kuministri ndichida kutonzwa kuti hapana here pamwe uye kuti iyo iroda kuuya nonzi agricultural show panenge paine standwo here yatirangonzi madzimai timire yekuti tingangoenda tomira maharawo here ministri hurumende yatibhadharira kana kuti kana tichizvinzi tizvibhadharire imari ndomusa ndakabva ndati hakune musanga kuuya vakadai vakadai tanga tichitoti tichakufonera kuti ungomirira Harare zvimwe zvinhu zvandinoda kukurudzira kuti madzimai ngavaende vachirejista kumazvibato zvese zvemadzimai zvinotaurwa for example iwo kuna mamisiri ikoko kuna nazvitadhi kuna nazve izvo zvimaregera zvachenga zvemadzimai vachisvika vachiwanawo information vachinzungudzwa kuti chizvii zviri kutora nzvimbo kwete kungogara mudzimba dzavo chete kana munyika yavo.
Okay, ya batai makadaro, batai makadaro timbotora mumwe munyarikani wedu auya.
Ya siyakwamukela Honorable Stembiso Nyoni.
Ngiyabonga mama.
Eh, kunjani mama?
Uyaphila njani lani?
Hayi siphilile. Eh, sizwe kuthiwa lile lomkhosi omkhulu wokuphathisa abesifazane ikakhulu.
Ye ukhona sibili.
Ungasichazisela ngamafitshane ukuthi uhamba njani?
Ye silo mhlangano lapha owekhodepa. We committee for coordinating African handicrafts. Umhlangano wakhona ngama ministers lama experts abantu aba involved ku handicraft. Bavela emazweni adlula 23 awe Africa. Manje kathi sihlangene ama ministers amaningi sekuqala ukufika kusasa sizabe sile official opening. Kuhle okumangalisayo. EZimbabwe sinqose ama provinces wonke saba le pavilion ethi province inye ngayinye ile pavilion yayo and kuyamangalisa ukuthi ubone ukuthi abantu beZimbabwe benza ama crafts amahle kangaka amanye amazwe lawo babuyile and kusasa usethemba ukuthi kuzabuya abanye abavele Asia but okwakhathesi kusesengabe Africa kuphela.
Ye kwenzeke njani ukuthi lomkhosi omkhulu kangaka wenzelwe eZimbabwe?
Inyakenye ngahamba nganxuswa eCote d'Ivoire lapho kwakulomkhosi onje khona. Ngafika khona ngale ngabona ukuthi iSouthern Africa yayingekho represented ngayinyimi yedwa. Ngafika ngasebenza kanzima ukuthi ngifake iZimbabwe ukuthi la ikhanye lokuthi ngifake iSouthern Africa ikhanye. I think ngomsebenzi engawenzayo la ngama contributions engangiwenza emhlanganeni bahle bangikhetha ukuthi ngibe yi-first vice president. Ungazukhetha ube yi-first vice president yalo inhlanganiso sokumele ukuthi ngomnyaka ozayo ube nguwe owamukela abantu, ube nguwe o-organiza i-conference ukwenzela ukuthi bese bekukhetha-ke ukuthi ube ngu-president wenhlanganiso. So kusasa ama-ministers siyahlangana sonke singavumelana bazangifaka-ke isicoco esokuthi ngibe yini engiphezulu embandeni.
Honorable Minister,
yes, siyabonga kakhulu ukuthi wahamba wasimelela khona ngale Cote d'Ivoire.
Hayi, ngiyabonga mama.
Yeah.
Welcome to the program, Honorable Minister. We're so excited to have you. We've been trying since 8 o'clock.
I hope we didn't stop you from your dinner.
Maybe just tell us a little bit about CODEPA. Also, just in brief, I think you were telling us how it was born and how Zimbabwe is benefiting, especially the women.
You know, the handicraft is something that people don't realize the potential. Since I participated in CODEPA, I've realized that a lot of countries are making a killing and a big contribution to their GDP through handicraft. And then Zimbabwe, the cross-border traders, has been the sole exporters of our handicraft. So this year we decided to support them. And I'm sure you've heard that the Reserve Bank has put 15 million to support cross-border traders. So this kind of a conference showcases the kind of crafts that Zimbabwe is making and also the potential of opening up markets. So that when we open markets, women especially and youth will be able to go to their banks and borrow money to buy these handicrafts from the rural people and then export them for us to other countries.
Mm-hmm.
So this, my ministry, someone was saying, don't handicrafts belong to the club for arts or to the Ministry of Tourism?
Mm-hmm.
I said, no, my ministry is it's a foundation of all sectors.
Mm-hmm.
We start businesses for we develop business people, and then after they are developed, we then pass them on to the sector to which they belong.
Mm-hmm.
So that in handicrafts, we are encouraging people to bring out their skills,
mm-hmm.
to bring out their creativity, and make sure that the standards are good and the craft has to be defined.
Mm-hmm.
Is it decorative? Is it functional? What is it for? Is it just for use in agriculture, or what is your handicraft for?
Mm-hmm.
After you have defined that, we will then develop that according to the sector of your definition.
Mm-hmm.
If it is for ambiance, then we link you to hotels. If it's for use, for function, is it going to be used in homes, in hotels, in restaurants? Is it going to be used in schools? So people must define what they are making their craft for. You can't just make a craft without defining. So that is our job as a ministry, to streamline handicrafts and make sure that people do handicrafts for a purpose.
Mm-hmm.
A lot of African craftsmen, they just create things, and you don't know what, when you buy that thing, what will you use it for? Is it for schools, for education in schools? Is it for decorating? Is it for using in kitchens? Is it for using in hotels?
Mm-hmm.
So my ministry then tries to help people define. Thereafter, we then, you know, graduate people to the sectors where they belong. So this conference is very, very important for Zimbabwe.
Mm-hmm.
Yeah. I've seen in some countries that these handicrafts, they might be done initially at a smaller scale, but eventually they become mass production to be sold, like Ingcebethu can be sold, mm-hmm. as a decorative vessel in the hotels,
mm-hmm.
to put in,
mm-hmm.
some candy, some flowers, and so on. Comparable,
yeah.
with other countries, Zimbabwe, how is it comparing?
Zimbabwe's handicrafts is also growing. If,
yeah.
you compare the bingo basket,
yeah.
when it started, it was small, it was untidy.
Mm-hmm.
But now we have had the women trained. It's now fine, and it's very beautiful. And they have adopted the shape. It's now functional. It used to be shapeless for winnowing.
Mm-hmm.
But now you have got a basket from Binga that can be used for putting bread, for covering, you know, food, for decorating. And if you also go to the Bohera basket,
mm-hmm.
the Bohera basket is, we are exporting it to the Netherlands.
Mm-hmm.
They use it for dry flower arrangement. And the Nkai basket is being used for picnics.
Mm-hmm.
They're beautiful picnic baskets. So a lot of our crafts now are being focused, and we are developing and refining them. 2 years ago, we sent 25 women to India,
mm-hmm.
to learn how to use bamboo.
Mm.
And when they came back, they taught others. And now we have got fine bamboo work,
mm-hmm.
You remember, we used to use bamboo for making only the baskets, for shopping baskets.
Yes.
And also for making chairs and furniture. But when those women came, they were making fine art that you can use in hotels and schools, on your desk to put your stationery. And, you know, it because it's fine and beautiful, you can market it even in offices.
Maybe let me come in there. The biggest question, Minister, is finance and also training. Do you offer any financial, you know, assistance,
capital,
or training for women that may be interested in refining some of the handicrafts that they are doing?
Yes, we do. Yes, we do. Like I'm just saying to you, we sent 25 women to India to train. And then when they came back, they were then training others.
Mm-hmm.
Where there is a need, my ministry responds. We respond where there is a training need, and then we link those that are trained to production and then to the market.
Mm-hmm. So
but
those,
as I have said, those that are already in production, we now have a fund, cross-border fund, where you can come and you can borrow that money to buy the handicrafts and export them.
Mm, that is very good news. So for women listening out there, they are going to say, okay, Minister, you say there's money. Where do we access this cross-border
fund? We access that money through the banks, through POSB, through CBZ, but you have to belong to a cross-border trade association.
Mm-hmm.
And then that association has to vouch for you that you are a member.
Mm-hmm.
And we are doing that because a lot of people would get money from government and then disappear.
Mm-hmm.
A lot of cross-border traders, there is a possibility that you can be a business of no fixed abode. Because cross-border is not about manufacturing.
Yeah.
You can be anywhere. You can go buy your things, you sell, and you can disappear. But if you belong to an association and you borrow money, your association will be accountable on your behalf.
Mm-hmm. I forgot to ask, Minister, if you speak Shona before we let you go. I know you're in the middle of a dinner. Maybe you can round off in Ndebele, then we'll let you go. So that, you know, we promise we wouldn't keep you. So, PJ, please.
Yeah, elizwe lokugcina inkuthazo bani ongayipha abesifazane baseZimbabwe ukuthi abathuthukise imisebenzi yabo njalo badinge amacebo ukuthi bathuthukise imisebenzi yabo langezimali lalapho bechapha imingcwele abayiningi labo likhala ngokuthi abakahulumende basithwalisa nzima.
Hayi, kukhona sebelikhonoko ukuthi abakahulumende babathwalisa nzima, but engingakutsho kubo mama nanku.
Yeah.
Sesibunanzelele ukuthi i-cross-border ile mali ebantwini, njalo ingaba le mali kuhulumende.
Mm-hmm.
So kumele ukuthi abantu bafunde ukwenza izinto ngokusemthethweni. Ungazami ukusimakla izinto. Yenza ngokusemthethweni. Ungazuthi senza izinto kuhle ngokusemthethweni, abantu bangaziphathi kuhle, bacebele, sizazama ukuthi sikulungise. Ngoba esesokufuna kathesi ukuthi abantu benze amabhizinisi kuhle, benze i-cross-border yabo kuhle, bangaze baharaswa lapha bengena. Ngicela ukuthi futhi ngicine ngokuthi bakithi lwana lesipho sakhe esokwenza i-craft, kumbe ibasikiti, kumbe i-crochet work, kumbe kweluka, kumbe kuthunga, kumbe lilala, kumbe uyimizi, yenza ngobungiki bakho.
Mm.
Kodwa ukwazi ukuthi lapho sokuthengisa uyabo kuthengiselani, uyabo ufuna kusebenzeni, ukwenzela ukuthi phela uncedise abakuthengayo bakusebenze ngendlela. Bakithi yenzanini imisebenzi yezandla iyadlisa.
Mm.
Imisebenzi yezandla iyaletha inzuzo. After all, i-craft learning ayiduri ukuyenza. Uyahambe egangeni ufike usike ilala lakho.
Mm.
Uyahamba egangeni ufike usiphuna imizi yakho, udinga inqoza yakho, ulapho nganelise khona ukuthi natural fibers udinge lokho okungakuncedisa ukuthi wenze amacraft. Asenze amacraft ukuze siphilele abantu bethu. Ngiyabonga.
Imali zokuzithuthukisa ziyatholakala na emabhanga?
Yes, sasikhona. Njengoba uyakhumbula ukuthi salonje amafunds angu-5 esawaphiwa e-Reserve Bank. Horticulture, mining, abomama, cross-border, linkages. So izimali zonezo, ama-SMEs lapha befuna ukuthi benze within those sectors bangahamba bayeboleka bayanikwa. But esikukhuthazayo kakhulu yikuswipe. Asisafuni ukuthi abantu basebenzise i-cash kakhulu. Sesifuna ukuthi libe le mtshina leyana yokuswipe ukwenzela ukuthi i-cash ingahlophi.
Hayi, mbongile kakhulu unkosikazi Nyoni.
Sibongile lathi libe nentambame.
Akulungile mama.
Thank you very much, Minister. PJ, some very interesting contribution there. Atiri kunzwa kubva kuna gurukota rezvemabhizimisi SMEs amaistembise Nyoni varivo kumusangano watiri kukurukura nezvavo vari kuti ivo kune mari yakatogadzwa ku Reserve Bank yekuti kana kune avo vanoita zvecross border nezvimwe zvakadaro nemabasa iwaya ekuita zvekugadzira zvinhu zvemaoko vanokwanisa asi vanofanira kunge vari ivo vane association kana kuti rimwewo group ravanenge vari saka ndopa ndozvatiri kutaura nazvo nhasi kuti zvavari kutaura ivo vari kuti madzimai musatye nekuti kune dzimwe nyika dzakadai savana Rwanda, I think ndo yavataura ne Cote d'Ivoire. Madzimai eko nevamwewo vakatoona kuti aiwaka zvinizvozvi zvatiri kugadzira zvinhu zvinotogona kuunza mari munyika. Saka pari zvino ndo zvatatambo panguva kune munyarikani wedu nekuti sekutaura kwataita vanga varivo kumhanyira kune zvimwe zvavanga vari kuita. Saka tatiregei timboti dede navo kwenguva yakati tsvikiti. Asi tinotenda vese vari paFacebook page yedu yeVOA Shona. Uyezve tine munyarikani ndoziva anga akatimirira. Asi tamboti aiwa ngavambomira nekuti ava ndo vari kushanda naivo amai Nyoni. Todzoka kwamuri Sisi Rose amene kana muchiri pafoni.
Aiwa Sisi Rose vanenge vaenda tane mumwe munyarikani. Silomunye osekhona ecingweni. Unkosikazi Judith Ncube.
Yebo.
Kunjani mama?
Ngiyaphila mama, linjani?
Yes, ke saxoxa kancane andibana singene kuhlelo kodwa ke ngaphambilini kwalolu hlelo kodwa ke ngiza kunika ke ithuba njalo ukuthi uthi fahla ngamanca ngamafitshane ukuthi wena ke uncedakale ngayiphi indlela khona ngapho ngasemhlanganeni wokodepa lembukisweni.
Ncedakale kakhulu ngenxa yokuthi ngibe lethuba lokuxoxisana labanye. Abanye sebelesikhathi bephakathi kwenhlanganiso le. Abanye inhlanganiso le ibenze bavuleka amehlo okubaphathise kakhulu ukuthi baze batshintshe lama-policies abo emazweni abo besenzela ukuthuthukisa i-industry yama-handcrafts. Ngokunanzelela kanjalo ukuthi i-issue yama-handcrafts iba yi-industry uma ibanjwe kuhle, uma kule working capital, uma kule friendly policies eziza kwenza omama bazisize baziphathise ngemisebenzi yezandla.
Linake lisebenza khona ngapho ngakobulawayo lisebenza phansi kwenhlanganiso na kumbe amaklabhu njalo uyathuthuka na umsebenzi wona lo okulungisa impahla ngezandla?
Mina ngisebenza ngaphansi kwesitho fulawayo. Kugajalwa ama-home industries. Siyibona ngokuzama ngoba ngo-2014 sike sazuza usekelo oluthile from the British Council. Sazuza amathuba okuzuza ama-designers from other countries ababuya bazosincedisa. Ngalokho kwasiza ukuthi sibe able to polish ama-skills esilawo. Sananzelela lapho besilahleka khona, sazama sibili ukuthi sithuthukise imsebenzi yethu sesinanzelela ke khathesi ukuthi sokulabantu abanengi aba inquireyo abadingisisayo abafisa ukuthi sisebenzelane abanye baloyisa ukuthi bezowoda ama imsebenzi yena leza ngesiyenzayo kanti ke kuvele kulabantu ababuya bezothenga kithi khonapha behamba lempahla lezo sibona sivili omama sebesizakala ngoba sesize saba lama outreach centers ngenxa ye demand ekhona.
Mrs. Ncube, maybe if I may just come in there, what word of advice would you have for some women that may be listening who are afraid to get into handicrafts and come to, you know, such events as the one where you are at now?
I think it's a question of us, especially those who are already in this industry, to be not selfish. We need to bring more women together, and we need to be sharing some experiences. Also, we need to be conducting on educational tours so that other women get to know exactly what is meant about handcrafts, so that they discover more of themselves. Unless and until we do that, some of the women will still feel the handcraft issue is a secondary thing. Yet it has to be a priority because if you are skilled enough and if you have an understanding and if you have already discovered what it means, if you have already defined what it means, you'd actually feel and be part of the whole exercise. You won't want to miss the activities. You won't want to miss whatever other women will be engaging themselves into when they talk about the handcrafts, because it becomes part of you. It defines well about your culture.
Thank you very, very much. If you can stay on the line, tinemumwe mutereri sisifarai tivatire. Makadiko sisifarai?
Hanzi, vanenge wa... Nare rwa vore, nenge rwa dona.
Nare ndozi ziri kutitira zvakanaka nhasi. Asi, chakanaka ndeche kuti tiri kukurukura isu panyaya. Ye musangano uri kuitwa iwo kuBulawayo apa tanga tiri kunzwa tichikurukurwa tavunza isu kuna Mai Ncube kuti ko zvii zvimwe zvingadzidzwe nemamwe madzimai vari kuti madzimai musatyire kure uye kune avo vari kuziya kuti zvigadzirwa izvi zvinogadzirwa sei haikona kunyima ruzivo kune vamwe vanenge vachida kuita basa iri nekuti vari kuti ivo maketi yacho yakakurisa haungaipedze uri wega kuti aiwa iwe kana uchiti ini ndogadzira zvangu izvi wobva watoti handichapa ruzivo kuna CPJ nekuti vanozonditorera maketi
mukambo wangu.
Saka ndosatirikudzwa zviri kutaurwa panapa kuti aiwa musatyire kure nekuti tinogara tichinzwa kuti information is power. Asi information iyoyo ukapawo kune mumwe munhu nekuti matarenda akasiyana. Uyezve iwewo zvaunogadzira zvinogona kubuda kukunda zvemumwe munhu asi kana une chipo chako iwewo chawakapiwa namwari dzidzisawo vamwe ndozvandanzwa ipapa PJ.
Chokwadi. Siqhubekeke okubonileyo wena kulumbukiso kulomhlangano okupopular yikuphi okulungiswayo?
Kunengi kulabomama abalungisa izikhwama ngokugoqa amaphepha besenza ibidwork ngamaphepha. Zinhle kakhulu izikhwama zabo. You know, ngumsebenzi omuhle oyenziwa ngezandla kungelambadalo eyangaphi, but nanxa kuthatha isikhathi nje ukuthi umuntu enze amabhidzi akhe awarole ngamaphepha kethe sokuze kukwana isikhwama kuyathatha isikhathi esithile, kodwa umsebenzi wakho ungawukhangela kwesinye isikhathi uphosa ungavumi ukuthi liphephe beligoqwa umsebenzi womuhlelwana ukhangele futhi umsebenzi wenziwa ngomama ingcebethu ukhangele ibhinga ukhangele ilupani ukhangele ibulawayo home industries izilulu amakhaga lana izilulu abantu were so excited ukuthi oh as I was explaining ukuthi bantu amakhagala izilulu aba ama okhokho bethu babe nelisa ukuthi behuqe ngobulongwe bese bekhela amabele abo phakathi bevalele bazaze bevule ngesikhathi sendlala kungaphiswanga so izinto esizibukileyo zonke zenezo abanye besibona ngikhangele kustand seSouth Africa amabhanti akhona into elula yokukwenza you know kuhle kakhulu but kulula nje nxa ukukhangela ungakudelela but nxa esebhantile so hey hayi kuhle bakithi so ama-talents maningi ebantwini kuningi esikubonileyo sifundile okunye nje uphongu chayi applique yakho kumbe iquilting hayi imsebenzi ibimihle kakhulu
aiwa a tiri kunzwa neni ndabva ndatoonawo PJ zviri kuitika iko kukode pao kuti kune zvidobidobi asi tina mai Florence de Tembo regai timbonzwa kwavari amai Tembo makadiko
tiripo zvedu makadii zvenyu mama
aiwa tiri wadi tokuchingamidzai pachirongwa ndimi mumwe weavo vari iko ikoko kukode patimbotitsanangurai kuti muri kuita nezvei uyezve muri kuona musangano uyu uri kufamba sei
Msangano uri kufamba zvakanaka. Inini ndakachita ndiri kuita zvema handbags akagadzirwa nema ma exercise mama books, magazines, tichigadzira mapaper beads, then tokagadzira ma handbags emadzimai nema pesi.
Ehe. Saka muri kuona zviri kutambirwa sei zvamuri kugadzira izvi?
Zviri kutambirwa zvakanaka vari kuzvifarira ende zviri kuratidza kuti munhu womudzimai hapana chekurasa chese chaunoona chiri pasi chiri kuraswa nhonga ubudise chimwe chinhu sekuti munhu kana akaverenga magazini anogona kukandira kure uko asi isusu chinouriri chinogona kupinda mari mumba sekuti munhu womudzimai unofambawo wakachena wakatakurawo bhegi rako rakanaka chibudikidza nepepa rinenge raraswa rinongoonekwa semumwe munhu sesina basa
imi munoita mabasa yamuri kupi musati maenda kumusangano uyu uyezve makaunzwa kupi nekuti vazhinji vari kunyora panapa vari kuti vamwe vanenge vazvinzwa kupi kwezve kuisi hatisi kuzvionawo sei
okay isu takazvinzwa kuchechi semadzimai ekuchechi takaita zvekusona tinoita mabedspreads tinoita machairbags then kwakazova nemamwe madzimai akazosangana handbags chizamapepa ndobva vavaiaachechi
imbofamba ifamba yamai Tembo famba ifamba inetwork yenyu yakuenda ichidyika famba ifamba imbijana pamuri ipapo network muri kutaura zviri kunzwika asi network amen halo ya foni haisi kunyatsochinzwika manje imboedza ya taurai yenyu mati makadzidziswa kubva kukenya zvakafamba sei
tine madzimai ekuchechi akaenda kukenya vakanodzidziswa kugadzira mahandbags nemapepa emamagazini ndobva vauya vakatidzidzisawo semadzimai ekuchechi tikazvibatawo ipapo tikatanga kusona tiri agroup of women ndobva tazointroduswa manje kumasmes tikazofamba navo tichipinda trade fair tichiona zvinoitwa nevamwe tikazokurawo kusvikira tazopinzwa musangano rekodepa tichidisplayawo zvinhu zvedu
saka imi mungashingise sei vamwe vakagara kudzimba pari zvino nekuti vazhinji vari kuti zvatinenge tagadzira hazvisi kutengwa hapana munhu ane mari mungavashingise sei
kana tichitaura nezvemari hapana munhu ane mari ichokwadi ukagara pamba pasina zvaunoita mari haipo asi ukasimukawo kanhongawo chimwe chinhu chokuti uite nemaoko ako kutiratidza vamwe unogona kuzowanawo market vamwe vokuratidzawo vamwe woita market wozowanawo mari mudzimai ngarege kugara pasi achiti hakuna chekuita chekuita chiripo zvataona kukodhepa kutaona madzimai akasiyana siyana achiita zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana huswa hunogona kugadzira zvinhu zvakanaka matombo anobusawo chinhu chakanaka ishinda chero ipi zvayo inogadzira chinhu zvautoitana ukangozvivharira mumba ukati ai ndinogogara vamwe ndiri mumba hapana chaunowana asi budawo upindewo mune vamwe nokuti uonekwewo wozoitawo chokuita uwanewo chekubatawo semunhu womudzimai
Aiwa pakanaka mombobata zvenyu makadaro nekuti vane nzeve vanzwa kuti zvokwadi sekutaura kwamuri kuita kuti aiwa kunyange zvinhu zvisina kunyatsomira zvakanaka pari zvino asi remangwana rinenge richauya zvakanaka PJ, we heard there from Mrs. Temple who's just telling us that she is making crafts out of waste paper, I think she said, and magazine paper. And they were taught by women from Kenya. Yes. And that's what they're actually doing now. So very interesting there. It's really amazing. I'm like, I wish I'd got to Kotepa. Maybe I would have picked up one skill or two.
One skill or two. Yeah, Ms. Nobe actually mentioned that that skill of making beads, beadswork out of paper and magazine paper and so on. Let me just acknowledge what is Samungele esilabo lapha enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa yeFacebook lapho ke esithole uNomsa neGevane uthi na they are truly unique. Unkosikazi Edith Chinembiri uthi I'm watching. Unkosikazi Pamela Khumalo uthi watching too. Slow Grace Kwinje ulifaqane nare usehlile gumbo tafumaneyi sukumoyo makenzi usukumoyo uthi yena with you all the way siyabonga ngokusisekela kwenu
maybe also PJ let me also take what we have actually I'll go to our Studio 7 Facebook page just to acknowledge this Charles Makusiro who's saying hi Charles Stembinko Simbavuma ari kuti we are listening Modekai Kabwa ari kuti we are enjoying all the way from Zambia there is Zivanai Henry Marasha ari kuti ari kutaurawo zvakawanda hatichaverenga Max Manyika ari kuti watching from California Mark McDonald Sancho ari kuti I'm listening tinongotaurawo futi vamwe vanotiteedzera ipo pamafacebook page edu kuti atikurudzire kunyombana kunyange musingawirirani nehurumende kana vari muhurumende isu hatikurudzire kunyombana saka apa zvazvo vanga vasiri kutuka madzimai ari paprograma asi vanga vari kutaura panyaya dzezvematongerwo enyika saka tinobvumidza kuti vanhu munyore zvese zvamunoda asi tikurudzire kuti vanhu tinyombane tomboenda paFacebook page yeShona mukati tanhasi hatina kukuchingamidzai tina Dingani Daniel ari kuti amboti ari kutaura zvakombre chinks tichaverenga mangwana Onias Muzeziwa ari kuti musanyeperwe nevanhu vezanopf hanzi hakuna mari aiwa izvi varume vari kutaura vaPJ Bay in mind so tombovasiya Nicholas Nyanzero ari kutaura kuti zvinhu zvichanaka chete munguva inotevera kuna Kaira Swing ari kuti sending my blessings from Santa Fe, New Mexico. Respect to you. You and me, PJ, and the respect to us.
Thank you.
So thank you, Karen Swing. Wandais Banda ari kuti watching alias Magwidi ari kuti pa China. Oh, pachina chemadzimai ipapo aiwa fee masvika
pamamona
kuti pa China. Aiwa mapinda pachina chemadzimai chokwadi pamamonya ipapo saka tinokutendai mese tiri kuona vanhu vabva vadzvanya malike nemalove ndo zvatinoda izvozvo uyezve kana mune mukana dzvanyai pakanzi share apo tione takawanda uyezve tiratidzei tiudzei kuti muri kutinzwa nekuti pijene tirongokuruma takakutarisai hatizivi kuti muri kutinzwa saka tiratidzei kuti muri kutinzwa uyezve toda kuona takawanda nekuti handifunga kuti pane vangati chokwadi nhasi hapanawo chamadzidza PJ tombodzokera kuvanyari kanivedu.
Yeah. Asibuyele kunkosikazi Ncube. Njoba kulomhlangano uqoqwe ngabakahulumende.
PJ maybe hold on. Tinenge tina new contributor Lucy Mugadza ngavamboya ivavo tichozodzokera kuna mai Ncube tambonzwa kubva kwavari. Hello, amai Mugadza.
Yebo
ini. Makadiko.
Tinofara mutifarawo.
Aiwa tinofara tipeiwo pfungwa dzenyu.
Nangarina wangu tu programa siya ni akanangara ni zipi pa yatanga na tangira pa denga.
Ehe, ayu wanati kutawara nini ya ya yema business, alikubatuwa ni madzimai, nyanyama business, ema woko, ameno kutimi muriku upi uye jepane jamuru kubata na unazo iri.
Uwezi tu kugokwe.
Ehe, kwa kamira sayi kugokwe.
Kutubata ni jume informal sector.
Ehe.
Ah, business raka dona, hakuna mari.
Okay, saka muruku ura
la masi. Kwa kwa muruku tambuziga, nunya exchange, yema riri kwa yekuti wallet, nima, nekusuwa ipo kwa, nima informo hawa, anna suni saka fana mizuzu.
Ehe, saka imimi hapa
mwini chiti. Saka business, raka dona, nisika tombo iti.
Mungati imimi panga gadziri sikuwa se.
Isi atimbo zidika gadziri sikuwa se, bozo, kado tuwa me, nakara basa ya tribuna, kushanda nukuna kukuti maria iti. Ingo perra kuwa nwanda suma banking lezo mba
uge. Saka mungati pazuwa pa basara pa basara murugu ita pazuwa murugu wana maria kamira si.
Maria tu pazuwa nukuna kuwana kana $10 kana 11 press. Kwa kwa uma kuna chunu mara akuna.
Ehe asi munguwa ya fura maibata mariza kadi ipa basama murugu ita.
Akuma basata ita sa edipi, nukua tenge soso, kadi asipanga kuruna mwebu, nukubura yunga na $30, kana $35.
Ehe, ehe. Aiwa, tinotenda, ni asi, shatanzu kwa hapa, tangatine gurukota re, ma small and medium enterprises, varukuta anzi, dai shwa igona, mchipinda o, munezi mwezi boka, shwaka dai se ma association, anishu, aripasi pe, pasi pe, ningikiri ministry yavo, nekuti vane zvimwe zvavari kuita zvavari kubatsira madzimai kana vanenge vari maassociation kuitira kuti mukwanise kuwanawo mari hanzi pane mari yakaburitswa nereserve bank saka zvimwe zvezvinhu zvamunogona kumbotarisa kuti muone kuti pangaitwe sei ipapo
zvara tikange taziva kuti maassociation acho kuri tinogona kumawana here tikunhu kure kure kumareserva kugogo
ehe
vanogona kuti kusina maassociation afane ayatanda kuti atoudzwawo kuvanhu
ehe
munogona kana kufoma iri club chaiyo. Moenda muri chikwata, moenda ku ministry yavo yoyo yema bizimusi madiki. Ani ari pakati nepakati. Ndi gurukota rinoona nemabizimusi wayo. Vanonzi Mai Stembisonyoni.
SMEs, ma small and medium enterprise, matoaziva. Saka mukango batanidza na madzimai ari pamuri ipapo. Vari kutaura ivo kuti nekuti chiri kunetsa ndechekuti mari dzaiwanzopiwa munhu anenge auya ane briefcase rake kana handbag rake obva atsvedza achazikana kuti anoshanda ari papi. Asi mukaenda muri chitsama chemadzimai mune makamirirwa neorganization kana association. Zvinoita nani kuti kana muchizotsvagirwa kubatsirwa kutsvaga mari munokwanisa kubatsirika.
Nguva dzedu
dzinenge. All right.
Aiwa tinotenda chaizvo.
Kama arikuwanikwa here kuno kuzo kumadzefu.
Tichavhunza tichatora namba dzenyu togozo kufonera kuti wane kuti tingakubatsirei sei. Nokuti tafara kuti mapinda muchirongo
all
the way kubva kugoko ikoko.
All right.
Aiwa muve nezuva rakanaka.
Maita
here. Ehe, muve nezuva rakanaka.
All right.
Nkosikazi Ncube usese kona ecingweni.
Na mama.
Ye, elo kucina isikhathi sethu kasisavumi sokusela imizuzu kumbe mbili 2 minutes.
Yebo.
So ngizathanda ukuthi uthi nge 1 minute ngikutazobani ongayipha ongayichiyela abesifazane.
Ayi, ikutazwe khona ukuthi nje si okuswelakalayo phakathi kwethu njengabantu besifazane ukuthi sibe siqiniseke. Sizethembe sihloniphane ukuze abesilisa besihloniphe.
Yeah.
Singehluleka ukusupportana lokusekelana njengabesifazana. Bazabe bewoda kithi thina sesisupplier bona bona bese yakwenzimali.
Yeah, isikhathi savume siyabonga kakhulu.
Aiwa nasi matipa mutakunanzwa tanyatsonzwa kuti shuwa kune madzimai ari kuzvigona PJ. We really heard from some very inspiring women. We hope that all those that were watching with us, you can share all our live feeds from all our different pages so that other women who are out there who miss this show can also listen and gain something. But today was really, you know, inspiring. And I'm hoping, I wish I had gone to Kodepa myself. I would have led one still to PJ.
Yeah,
but thank you so much to all our guests. Mrs. Florence Tembo, PJ, come in. Oh, honorable, send this on your knee. We won't forget you.
Chief, because Judith in Nobe. Yeah,
and everybody else. And all our callers. Thank you so much.
Yeah, well, I'm Praxitis Jeremiah.
And I'm Marvelous Mplanganya Huye in Washington.